ichokwadi pandiri kutenderera maruva kuzarabani kuvange kumagembuzi vanhu vari kutaura zvinhu ndingangoti zvitatu. One, chokutanga vanhu vari kutaura nyaya yeurombo hwanyanya kumamisha nemumadhorobha muno kuti vanhu vari kurarama sei, hatizivi kuti vanhu vari kurarama sei. Chechipiri, vanhu vari kutiudza kuti nyaya yevana vasina mabasa vari kungoswera vindinika vakadzidza asi kupa chimiro chakanaka. Chechitatu, kune nyaya yezarawo pagore rino, hakusi kwese kwakarimwa kukakohwewa. Ndingangoti maLikaland, Masvingo, Western Provinces, vese nyaya yestarvation is becoming very very active, kune nzara yakaoma. Saka ndezvimwe zvinhu zvine zvichichemwa nevanhu. Wozouyawo nyaya yekuti pane pachigohwa zvinhu zani yoda kunyoresa vanhu kuti muri yendiki hati kupi. So kuchinzira kwakadaro kudorama kuripo nokuda kwekuti politics dzopindira pasina nebasa resi. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana zveko.
Ko, tichitarisa mamiriro akaita upfumi, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, kuri kuti vatsvangirai ndo vari panyanga. Zvii zvamungaita kuona kuti upfumi wabva mumadhaka mauru?
Hapana chinonetsa. Ingai 2008-2009 patakaenda muinclusive government, takabvumirana kuti kunofanira kuva nezvinhu zvinoitwa zvinofanira kuti zvikasire kumisa kuramba zvinhu zvichipikazeza zviri kuita. Chokutanga chinoda kuti chiitwe ndechekuti tinofanira kutaridza vanhu vesinze nevari mukati kuti tiri kuziva zvatiri kuita, tiri kuziva zvatiri kuita maererano nokuti zvatinge tichitaura kuti tiri kuita tiri kuteedza here zvatiri kuti tiri kuita. Hatingati nhasi tiri kutaura nyaya yeindigitization mangwana pachinja, tiri kutaura nyaya yekuti IMF tichagona kuteedza zvaari kuita kubhadhara zvikwereti mangwana pachinja. Soko kuramba muchingochinjachinja ikoko hakuite kuti vanhu vagova neconfidence munyika menyu. Chimwezve chinodawo chinhu hakutarise nyaya yekuti kweo maindastry chaanoda kuti amuke chii. Chimwezve chinoda kutarisa nyaya yekuti kweikoku kwandingati zvinhu zvinoita kuti upfumi hwenyika hufambe migwagwa, redway, magetsi ezvotarira imone, vanhu vari kuinda 18 hours pazuva pasina magetsi. Saka ndeipi factory inogona kuita? Ndiani munhu anogona kuisa factory iko kusina magetsi acho? So zvinhu zvakadaro zvoda kutariswa nokukasira.
Tochitarisawo vamwe vari kuti kuonetsana kwakanyanya ikoko muzanu PF pada kuri kukonzerwa nekuti vamugabe vanenge vakwegura. Mungati kuramba vamugabe vari pachigaro inyaya inganetse here nyika yese yeZimbabwe?
Inyaya inotonetsa nokuti ndo aripo, ndo mutungamiriri wenyika aripo, and kuramba munhu ari mukuru aripo. Ini ndichazoziva kuti mazuva acho aenda zvinhu zvionetsa. Ichokwadi kuti vamugabe vakura vabvezera. Saka vanhu vanenge vakatarira kuti achatora inzigo icho ndiani, vanhu vochitanga kurwidzana manje.
Totarisawo bato renyu reMDC, pane nhaurirano here dzamuri kuita nechikwata chaamai mujuru ichi?
Isu takataura semikangano kuti hapana munhu anofanira kusara mukutaurirana. Tinotaura nemunhu wese, asi pari zvino hatigoni kutaura naanamai mujuru nokuti havatati vanhu bato. Toziva hedu kuti varoda kuti vasumudzire bato, but until sachitaira vazoitawo bato ravo tinogona tora navo chaizvo. Ende hapana vatinovharira, hapana vatinovharira kuti munhu wese anoda kuti nyika ifambe ichienda mberi. Tikakwanisa kubatana kuchinja utongo huri kuitwa hwezanu PF, izvo zvinhu zvinenge zvakanakira nyika.